MaWarriors akadamburwa 4-0 neDemocratic Republic of Congo ndokubuda mumakwikwi e2019 Africa Cup of Nations munharaunda yokutanga. Asi vakawanda vanoti havaitarisira kuti chikwata ichi chaizorakatswa zvakadai. Zimbabwe haisati yakundwa zvakadai mumakwikwi aya kubvira muna 1980 apo vakatanga kupinda makundano aya. Asi chiri kuvanetsa ndechekuti kuchadza here kwemaWarriors kana kuti utungamiri hwevezifa ndiwo wakakanganisa matambiro evatambi nenyaya yekusavapa mari yavaive vavimbiswa kuti vachatambidzwa makundano aya asati atanga. Mutsigiri waHighlanders vasimba imhachi vanoti vari kushaya kuti chii chaizvo chakaitika.
Zimbabwe here chii? Nyama here? Mishonga here kana chii? Asa zvarambe zvakakona zvizvenizvo.
Mumwe mutsigiri wemaWarriors vaPhilip Regede vanoti kukundikana kwechikwata ichi hakunei nevatambi asi kuti vezifa vakatadza kusimudza chido chevatambi nekusavapa mari yavo yemuhoro.
Iyaipo vakomana vacho vari kutamba bhora vari kutevedza kuti akapuwa mari vakurama bhora ezemutambo zvatino pane maplayers pane masapoters abhadharwa mari kuti aende kuwichi anoona bhora then hatizokwanisa kuona kuti zipa yacho iri kumira papi kuti inokwanisa kuapodza kubhadharira masapoters kuti anoona bhora kuiti vachitadza kubhadhara welfare yemaplayers kuti vaonee maplayers vari kupuwa mari dzavo here.
Vamwewo ndivo vave kutoti aingove mutungamiri wesangano rinotungamirira nhabvu iri vaPhilip Chiyangwa vaive vari nani kudarika utungamiri huripo pari zvino uyo uri kutungamirwa navaPelton Kamambo. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu Vanyasha Munyaradzi vanotenderanawo navaRegede vachiti kutsamira zvakanaka kwehukumi hwenyika kwave kukanganisa nyaya dzenhabvu zvekare.
Vakomana vane zara vakada kuvhuta madonero avari kuita dzavakodya zvikaida mari.
Asi mutsigiri weDynamos vatapuwa Chiganze vanoti nyaya dzemari ndedzimwewo vachitivo kana vatambi vaienda kumaAFCON inguva yavo yekuzvitengesa kwete kuchemera mari. VaChiganze vanoti panguva inotevera Zimbabwe inofanira kushandisa vatambi vechidiki vane shungu dzekubudirira muupenyu hwavo mumutambo wenhabvu.
There are so many local players here who want to be shown out there. Those guys are already in the limelight, so to them, like, I want to pay them.
Mumwe muteveri wechikwata ichi vaEugene Kuhuni vanoti nguva yemurairidzi wemaWarriors Sandy Zambwa yakwana vachitipawo waanofungira kuti ndiye angangotora chikwata ichi vachitivo pamwe Norman Mapeza. Vasibanda vanobvumiranawo navakuhuni vachiti ivo Chidzambwa anofanira kusiyiswa basa. Aka kave kechitatu Zimbabwe ichitadza kubudirira kusvika munharaunda yechipiri zvichitevera kutatarika kwavakaita muna 2004, 2006 na 2017. Asi vateveri venhabvu munyika vave kutarisira kuti muna 2021 Zimbabwe ichaitawo zviri nani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.